mangwanani akanaka vatereri chinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chivabvu 8 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC, nichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Torama maski amboshandiswa nevamwe vanhu. Tobva tapakuti kuti tikawacha kuti ngaachishandiswa nevamwe pasina sterilization. It's not a good idea. So zvinhu zvatisingakurudzire tinototi kana pane vanoda kushandisa mamaski zvoita kusvikana vari kuzvigadzirira ngavazvigadzirire kumba, kwete kuti vatore vatengi anenge angowachwa amboshandiswa nevamwe vanhu.
Vamwe vana chiremba vanoshora hurumende mukukurudzira vanhu kuti vachekecheke mafesi masiki avashandisa vasati varasa.
MRT House ibuilding iri kuonewa MDC Alliance. Tiripo zviri pamurawo, tiripo zvine mutemo, zvine mapepa. Building is owned privately in the chanswa nevanhu MDC, but unongoziva kuti vanhu veZANU PF ava vanhu vasikapererwe nemazano. But tiripo. Chatinoda kuzivisa mamembers edu ndechekuti hakuna munhu achatora Harvest House.
Chikwata chinotungamirwa naamai Tokozani Kupe chinoedza asi chichitadza kutora Morgan Tsvangirai House muHarare.
Kana munhu mumwe chete panyika yose nemukanzuro mose ari yaonangwa ari ega, zvinoreva kuti vane chinangwa naMadam Tsvangirai chisina kutanga nhasi, asi kuti tagara chiripo iyo chekuti vanoti vamai Tsvangirai vanotaurisa kwazvo kana tiri muweki kanzu vachimirira vashandi. Izvo ibasa ravo uye kuti maraisi avo ekunge vachitaura vakamirira vashandi.
Kanzuru yezvitungwiza yambomisa basa mukoti anove mutevedzeri wemutungamiri werimwe zangano rinomirira vashandi vekanzuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vabatwa nechirwere checoronavhairas munyika vachiri 30 nevana, vafa vari vana uye vapora vari vashanu. Vanhu vavhenekwa munyika yose vadarika zviuru gumi nezvinomwe 17,000. MuAfrica vanhu vabatwa nechirwere checoronavhairas ichi vadarika zviuru 52 52,000 uye vafa vachisvika zviuru zviviri nemakumi maviri nemana 2024. Bazi reAfrican Union rinoona nezvezvirwere reAfrica Centers for Disease Control and Prevention rinoti vanhu vapora kusvika pari zvino muAfrica vanosvika zviuru gumi nezvinomwe nemazana masere ane gumi nevapfumbamwe 17,815. South Africa neEgypt ndidzo nyika dzine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere checoronavhairas muAfrica yose. Zvichakadaro zvichitevera kubuda kwemashoko ekuti vamwe vanhu vari kunhonga mafesi masks ashandiswa mukudzivirira chirwere checoronavhairas, hurumende yaudza vanhu paTwitter kuti vanhu vatore mafesi masks avashandisa vachiacheka-cheka vasati vaarasa kuitira kuti vanhu vasanhonga vachaawacha kuti vazotengesa zvekare. Asi chiremba Simbiso Ranga vari kuNorth Carolina muno muAmerica vanoti kana face mask yashandiswa haifaniri kubatwa nemaoko nekuti ine utachiona hwese hwanga huchifanira kupinda mumuno, naizvozvo inofanirwa kuraswa kwete kubatwa. Dr. Ranga vati kana iri face mask yako iwe muridzi unogona kuiwacha woiomesa wozoishandisa.
Yairipo ndeyekuti mamask anofana kushandiswa zvine utano, afanira kungoshandiswa ngoti dinawo takapfeka. Saka kutora mamaski amboshandiswa nevamwe vanhu, tobva tapa kuti even tikaawacha kuti ngaachishandiswa nevamwe pasina sterilization, it's not a good idea. So zvino zvatisingakurudzire, tinototi kana pane vanoda kushandisa mamaski bheta kuti kana vari kuzvigadzirira ngavazvigadzirire kumba, kwete kuti vatore vatengi anenge ambowachwa amboshandiswa nevamwe vanhu.
Nyaya iri kunetsa apa yatiri kuona ndeyekuti varipo vamwe vari kungoitawo zvekabisira kabisira vachitora zvaraswa izvozvizvo vachiwacha votanga kufamba vachitengesa zvakare, asi vamwe vanhu vanenge vasingazivi. Chamungataurira vanhu ndechipi vasati vatenga mamaski aya pavanhu vari kutengesa mumigwagwa?
Mamaski anodiwa kuti vanhu ngavashandise. Kana munhu ari kutenga mamaski, ideally anofanira kuatenga kuvanhu vari approved, atinoti macertified providers. Kana zviri zvokungoti munhu wonda kusvikawo ndogadzira maface mask angu, zvinonetsa manje kuti tichanyatsaoziva kuti ari kuabva kupi. Saka kana munhu ari kuatenga inotongova risk iripo, nokuti hatinyatsokuzinzwisisa kuti akagadzirwa papi nani nguvai in terms of kuti utano vari kutevedzera here zvinofanira kuitwa. So idambudziko, but at the same time vanhu vanofanira kunge vane mafirst mask. Chandingatokurudzira ndechekuti kana munhu uchida mask and usingakwanisi kutenga dziri kuno kuvanhu vari certified, bheta kutongoshandisa mucheka kumba. Kana uri wako waunoziva wacha woshandisa, wacha woshandisa.
Kana iri face mask yangu ndinogona kuiwacha ndichiishandisa hangu inini mwedzi wayo nguva dzese here?
Yes, Mr. Wande, munokwanisa kuishandisa. Chainodiwa ndechekuti ngaiwachwe nesipo, ichene, iomeswe. Kana yaomeswa woipfeka futi. Izvozvo hazvina kushata, munokwanisa, zvinokwanisa kuitika.
Avo vange vari Dr. Sindiso Ranga vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Vatore MDC Alliance vachaucho nwende vanoti mapurisa nezuro akamboda kuvabvisa pamahofisi avo nechisimba, asi zvikatadza sezvo vainge vasina tsamba inovapa mvumo yekuita izvi. Mapurisa aya akati ainge atumwa nechikwata chiri kutungamirwa naMai Dhokozani Kupe nava Douglas Monzora. Hatina kukwanisa kubata vaviri ava kuti tinzwe divi ravo. Kanawo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Asi kuti tinzwe zvizhinji, Blessing Zulu West Studio 7 abata vahwende.
Ndadanwa nevakomana vanochengeta mudhuri wedu, vakomana vedu vesecurity, vachinditaurira kuti pane vakomana gumi vauya nemapurisa vachiti vatumwa nava Monzora vakambenge vari member yemusangano wedu, vachiti vauya kuti vazotora mudhuri wedu kuti vape Mai Dhokozani Kupe. So ndamhanyapo ndikanokwanisa kutaura nemapurisa ndikavaonesa kuti aiwaka hamugone kuti muuye kuzotora building nechisimba, because isu MDC inotungamirwa navachamisa ndisu ari dze building. Tine matitle deeds, tine occupation, tine possession. So zvinhu zvitatu izvozvezvi hazvigone kuti paite kana court iri muZimbabwe kana kupi inogona kuti ititorere building. So vadzwisisa nyaya iyi mapurisa acho ndokubva vaenda zvavo.
Vanga vaine mapepa akaita sei chaizvo avanga achida kushandisa kutora maofisa?
Chandichamisa ndechekuti vanhu vese ivava vauya vatumwa naMonzora, nehurumende yatuma mapurisa nemarori yavatuma navo vachishandisa dhiziri rehurumende, vanga vasina kana bepa rine musoro. Bepa ravainaro icourt order yesupreme court yakange yakapiwa nguva yecovid, yakavhurwa pakaitwa nyaya dzecovid. Inotaura nenyaya dzeMDC Akupe, haitauri nenyaya yeMDC Alliance. MRT House
I building iriku onewa ne MDC Alliance. Tiripo, zilipa murao, tiripo, zine mtemo, zine mapepa. So wana mapepa, wana ene mapepa ekale, e Supreme Court judgment. Asine ene building. Building is owned privately in the chance kwa ne wanu MDC. But unungo zewa kuti wanuwe zanu PF hawa, wanuwa sikapele wene mazanu. But tiripo, chatunda kuzisa mami mbazeru ndeje kuti hakuna munu achatora harvest house. Kana tichinzi, tichafira pa building, tichafira pa building, you know, the harvest house. Ataka siku wana bachwa ngrai. Atikuone kuti tisara nde party, atikuone kuti tisara nde building, atikuone kuti tisara nde shantu kwa ikudi wane mazimbabwe. Ndo zata wacha ujaishu mapulisa.
Ko zavanga wachituwa wa mwanzura wakuda mabuku emari. Kuti vaite gadziro iye Congress zviri kufamba sei
vanogoda mabhuku MDC Alliance kuti ma members MDC Alliance here vana munzura havachisiri vanhu MDC Alliance chatinoda kuti vanhu vese vazive ndechekuti kutanga kwegore rino after takaita musangano wedu we National Council takazivisa Zimbabwe yese kuti isu tichange tiri the first opposition party kuendesa mabhuku edu ese kuma external auditors kuti vaongorore kuti mari dzakashanda sei sekutara kwandiri kuita iko kuku mabhuku edu ese ane ma external auditors
saka vanopedza rini kudorongodza mabhuku aya
ndakanditaura nawo nhasi report yacho yave pedyo nekuti ichipera kana yapera tichazvisa kuvanhu vanoona kuti mari dzakashanda sei hakuna opposition party yatiamboendesa magwaro ayo kuma auditors undo utungamiriri wavachamisa pavakaita president vakati ayo toda kuti mari yose yatinoshandisa yehurumende inge ichienda kuma auditors ini semunyori mukuru ndo chinhu chandakatanga kuti ndiite pandakapinda muoffice so mabhuku edu ese ari kuma auditors ma auditors acho ivo ndo vachauya vazosanangura kuti mari yedu ese ya 2019 yakafamba sei so izvo hazvina nyaya yakanyanya but vana munzura ngavamirire semunhu wese because vanhu veruzhinji takuvatora sema taxpayers because havasi mamembers edu echi MDC
munyori mukuru mubato reMDC Alliance vacharlton wende vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu we studio 7 kanturu yechitumbiza inonzi yambomisa basa mukoti vanove ndivo mutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vekanzuru rechitumbiza Municipal Workers Union uye vari mutevedzeri wasachigaro wekomiti yevashandi kana kuti Workers Committee Sister Shingrai Tsvangirai. Sister Tsvangirai vanonzi vari kupomerwa mhosva nhatu dzine chekuita nekuramwa mabasa kuri kuitwa nevashandi vekanzuru vanosanganisira vana mukoti avo vanonzi vari kuda kubhadharwa mari dzeCOVID-19 allowance vakafanobata chigaro chamabharani wekanzuru yechitungwiza Dr. Tondirai Kasu vachaenda kustudio 7 kuti Sister Tsvangirai vambomiswa basa uye kuti patove neurongwa hwekuti varangwe. Mutungamiri wesangano rechitungwiza Municipal Workers Union, Reverend Ephraim Katsina, vaudza jonga kandemiri weStudio 7 kuti vakachamadzwa zvikuru nedanho ratorwa nekanzuru iri sezvo vari kuona sekuchichidzira vashandi.
Nhasi tanga takaronga kuti tinokwanisa kusangana nemacity fathers, zvikuru mayor nemamwe macouncillors, tichida kuona kuti ivo vari kuti kudiwo nekudzingwa basa kwakaitwa muzvare Tsvangirai. Asi ndinorombo kuti hatina kukwanisa kubatana mubatana mayor nekuda kwemabasa vanga vari occupied zvakanyanya. Asi ticharamba chichisa effort yekutionane navo tione kuti nyaya ingagadziswe sei nekukurumbidza nekuti haizi nyaya diki bodo nekuti tinoona kuti pane victimization iriko munyika izvozvi manese hurumende chaiwo ari kuramwa mabasawo zvakare achitaurawo kuti upenyu hwavo huri panjodzi saka nekudaro kana munhu mumwe chete panyika yose nemukanzuru mose ari yaonangwa ari ega zvinoreva kuti vane chinangwa na Madam Tsvangirai chisina kutanga nhasi asi kuti tsvagara chiripo iyo chekuti wanoti wa maitangirai wanota urisa kwazo kana 3 weeks kanzo vachimirira vashandi izvo ibasa ravo uye kuti maraisa avo ekunge vachitaura vakamirira vashandi nekuti havasi kuita zvekubirira asi kuti vari kuita zvinhu zviri pamutemo weLabor Act chapter 2801 saka nokudaro tinoona kuti pane victimization iripo tiramba tichiisa effort yekuti tigone kutaura nameya pamwechete mamakandlers toona kuti vari kutiwo kuti vari masit fathers edu kuti vangagadzirise nyaya iyi sei
zvikonzero zvipi zvadziviswa nekanzuru zvaita kuti muzvare tsvangirai vamiswe basa tinonzwa kuti vasvitswa tsamba yacho yekumiswa basa
yekutanga vamupa macharge anokona kuita matatu yekutanga yacho vari kuti disobedience haana kuteerera patakamuti annual report yekuti vanhu vakanga vachishanda here kana kuti kwete of which report iyoyo yakanga yakanyorwa neunion ichivapa urongo hwekuti mahealth workers ari pasitin yechipiri yacho vanga vachitaurawo nezvekuti kusari kuplaya kwaakaita tsamba yakanyorerwa yekutanga yekuti ape report zvoratidza kuti akatyora zviri mucontract yake nekuti contract yake inenge ichiti anofanira kuteerera zvaanenge anzi aite yechitatu yacho ndo yavari kuti tiri kukuchaja nemhosva yekuti wasvibisa zita rekanzuro asi iye haana kana shoko raakataura asi ari kunzi akasvibisa kansel saka ndo macharges matatu avari kumupa hatiri kuona kuti haana kana musoro hakuna kana imwe chete nemusoro nokudaro isu hatisi kufadzwa nazvo ndosaka tiri kuda kuona masit fathers
saka ivo muzvare tsvangirai vambomiswa basa kwenguva yakareba zvakadii
code of conduct repakambani rinotaura iro kuti vanopiwa 14 days kuti vapedze nyaya yavo yamuzvare tsvangirai saka pa-14 days apo ndopatirikutarisa kuti any day ndopaanoshedzwa kuboard of inquiry kuti atongwe asi isuwo zvakare takaitawo tsvakiridzo ndokubva taona kuti tinogonawo zvakare kuramba achipressuriza ivo masity fathers nekuti nyaya yakadai inoembarasa council nemhaka yekuti haizi nyaya yekuti inganzi munhu angatotongwa kutoudzwa kuboard of inquiry nenyaya yekuti mumwe munhu mumwe chete ane agenda yake against muzvare tsvangirai yabvira kare saka tatoda kutaura nemasiti fathers kuti vagadzirise nyaya idzi sati dzatomboenda kuboard kwacho kuboard of inquiry nekuti ikaenda kuboard of inquiry zvinoembarasa council zvakanyanyisa
vashandi vekanzuro yechitungwiza vachiri kuenderera mberi here nekuramwa mabasa kana kuti vadzokera pamabasa avo vaakatsina
tanzwa patanga tiri muexecutive meeting nhasi mangwanani kuti kune vanhu vanga vatumwa nekanzuro kuti vapinde muvashandi vachivatyisidzira nokuvanetsa zvikuru saka nokudaro kune vamwe vanzwa kutya nevamwewo varamba vakati haakwete kusvikira zvanaka hatisi kuzotanga kushanda ticharamba takagara kusvikira kanzuru yatiudza kuti pp yedu iri kupi yatiudza kuti maallowances edu ari kupi vatipa mari dzamabhazi vatipa mari dzekudya kudzimba dzedu nekuti hatirambe tichifira mahara vamwe vanhu vachirarama nesu saka ndinoti vashandi vazhinji kumakiriniki kunyanya vachakagara
avo vange vari mutungamiri wechitungwiza Municipal Workers Union Reverend Ephraim Kachina vari parunhare kuchitungwiza naJonga Kandemiri weStudio 7 Tarisa zviruma pepa nau anasi. Financial Gazette kunoti vanhu muZimbabwe vanofanira kusunga dzibate mushure mekubvuma kwakaitwa negurukota rinoona nezvemari vamupfuri Nube kuInternational Monetary Fund kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe. Newsday rine nyaya inoti vaimbova gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaholda muzembi nemutevedzeri wavo vagodfrey gandawa vabuda mubato ravo repeople's party Chronicle rinoti varume vaviri Mhlalisa Nyati wekuColdry Park anotakura zvinhu pakati peZimbabwe nedzimwe nyika naKumbulani Ndlovu wekuPenguith Court muBulawayo vakasungwa maererano nekupiwa kwakaitwa zvinhu padipo yeZimbabwe Revenue Authority muBulawayo nemusi wechipiri. Herald rinoti Registrar General wa Clement Masango varara muchitokisi kwezuva rechipiri mushure mekusungwa vachipomerwa mhosva yeuori. Yave nguva yenyu vachereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 apo varisei guys, ndabatika nemashoko anotaurwa nababao vezanupf avo vanotaura mazwi ekuti takagadzirira hondo, vada kuita nani hondo iyi, vachatipa pfungwa dzatisina. VeZimbabwe tatambura zvakanyanyisisa, vasafunga kuti kubuda munyika kwatinoita tichinda kune dzimwe nyika, vakauraya nyika, vakapuwa nyika naSmith nyika iyoyo iyo ichipolishwa iyi, handisi tu vakatora vakaponda ponda nyika iyi, vakunyebera kuti hei masanctioni masanctioni, provaika kuti masanctioni acho ari kubata apa neapa, hapana. Asi kutaura kuti hei masanctioni masanctioni ari kubata pati chapedzisiro tapindawo musango sezvamakaita izvozvo, totorawo nyika iyoyo kwamuri. Takawandisa kudarika zvimasoja zvenyu zvamuri kutaura izvo, hazvina kana nebasa rese zvimasoja zvamuri kuvimba nazvo. Tichapedzisira tapindawo musango imomo, sekutaura kwamuri kuita kuganza kuti hanzi takatogadzirira. Takagadzirira, makagadzirira chii chamuti makagadzirira? Hatina basa neMDC, but tichiva neZimbabwe vari kurwadziwa nezvamuri kuita vanhu vezanupf. Mutaura mazuva anorwadza kudaro sei kubaba ini?
Makadi mushamariri westudio seni, hai ndabatika nezvataura nacharumbira. Charumbira ngaagozive zvokutaura, indava yachida kuzviita munhu, yada kuzviita iyega ndiye munhu pano vangu. Anotaura kuti hondo 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 ipi anotaura? Chamisi akatora chigaro nemasimba, yakati munangagwandi akatora chigaro nemasimba. Ena kuti nzwoye aonyarikise kune ZANU-PF, ndabatikana zvodai anga ari padhuze nenika.
Makadii vateereri vose veStudio 7 nevashamarari Zita ndimafuro yakureva. Mashoko angu ndinoti kuna vachamisa, wateya mari vamurutsa hachasi kusviba. Apa ngatichitoitai plan B. Plan A tavana kuti haa iri kuita sokuti gozhegwei. Ngatipindei paplan B tisapedza nguva.
Makadiko mukomatanonoka wande nevamwe vese paStudio 7 apo. Toda kungotaurawo pamusoro pevarume vaviri vanga vachipikisana, varume vezano MDC uyu. Uyu murume wezara anoti zviripo mawiponi ese ehondo muZimbabwe. Vanofunga kuti hondo vakaimirira masoja anovamirira. Masoja atori nenzara varume, hatombokudii. Mukangoda kuti mutange zvehondo, muchasara muchiibata mega nevanhu vezano, masoja akujamukirai.
PaStudio 7 masoja sei apo? Haimutana muruti pakimba paSouth Africa apo. ZANU-PF isatora vana veZimbabwe tangu vasingazivi kana vasingapusi, vakapusa too much. Tiri kuzviziva netiri kuzviona kuti ndiyo yakaisa ruoko panhau iri kunetsa mukati meMDC Alliance, nekuti iwo mudhenda ndewezanupf. Anozodzinga munhu weMDC Alliance sei nekuda kwemunhu weMDCT asumira mashoko aisenda meseji yake dzinambasa rese. Vanhu vezanupf tiri kuaziva unhu hwavo. Vari kutya mukomana anonzichamisa, varida kuzama nepese pavanogona. MDC chero ikabvisa zita rekuti MDC Alliance kana kuti vakatorani, isiri kufamba naChamisa ende chaimira naChamisa. Chamisa ndiye purezidendi yevanhu. Zvese zvavangaita izvo kupedza nguva naMnangagwa nauyo ari kubva kutaura mai manje apo ZANU-PF hondo yata ndiwo atanga nehondo. Vana veZimbabwe zvakuda kuti mumwe nemumwe achimuke, zvakuda kutoshinga ZANU-PF pachigaro iyi taneta nayo.
Ndoda kutaurawo zvangu pataurwa nevaningiri nava veZANU-PF vari kuti tine zvombo zvakawanda watibaya muzizi kugona mutanga. Vanhu vari kukanganwa kuti mauto avo vari kutemba navo havadi. saka hondo yari kudai vari kuzvinyepera vanhu vezanupiefu. Isusu kwechibikiri tori redi pazvinhu izvozvo. Nga vakatokungoona chete nyika ndoti pasvombo tii winingi kupinda musango. Ende iwo madharacha anongopandukira nechidiki ari kumudza kuti vanhu ari kuada kuti hapana munhu masoja awo hapana ari kuada.
Makadii pastudio 7 ndonzi Dhuve ndobva kugokwe kuchitekete. Asi ndoda kumbobvunza hurumende kuti dai agona kutibatsira maerera nekuti munhu atomboti ada kuenda kumusha osvika zvogadzikwa pabhodha kwamazuva akawanda sevakadzi vari vakabva kumhosana. Dai hurumende yagona kuita chimbi chimbi munhu agona kuita kana 8 days kana 4 days agona kudarika aende kumusha nekuti chishuvo chake chiri pakuenda kumusha. Saka hurumende ngaitibatsirewo ipapo nemadhokotera.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vatukirira zvakadzama vaimbove mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vachishandisa mazwi atisingakwanise kutaura vachiti hurumende yavaObama yange iri yezvitutha zvakaedza kusvibisa zita ravo vachipomera vaimbove chipangamazano chavaTrump vaMichael Flynn avo vakabvuma mudare rezimhosva nyaya dzavakange vachipomerwa. VaTrump vatukirira vaObama mushure mekunge bazi ravo rinoona nezvemitemo reJustice Department raudza dare redzimhosva kuti rave kuregera kuenderera mberi mukuchuchisa nyaya yavaFlynn. VaTrump vati vaFlynn munhu kwaye asina mhosva yaakapara vachiti vaObama nehurumende yavo vakange vachiedza kukanda zvipengamupenyu munzira yavaTrump kuti vatadze kuita basa ravo. VaTrump vapopotazve vachiti ongororo yakaitwa nemuchuchisi mukuru vaRobert Mueller inonyadzisa sezvo dzakange dziri nhema dzega dzega vachiti zvakaitwa izvi kutengesa nyika. Muna zvita 2017 vaFlynn vakabvuma mhosva yavo vakawanikwa vaine mhosva yekunyepera mapurisa eFBI uye vakatanga kushanda pamwe cheche nemuchuchisi mukuru vaRobert Mueller. Nguva yese iyi vaFlynn vange vakamirira kupihwa mutongo wavo asi bazi rinoona nezvemitemo rakashamisa vazhinji parakazivisa nezuro kuti rave kuregera kuenda mberi nenyaya yavaFlynn. Kambo kanobva kuna Innocent Usiye Wegota. Zvongo yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vamwe vana chiremba vanoshora hurumende mukukurudzira vanhu kuti vachekecheke mafesi masiki avashandisa vasati vaarasa vachiti mafesi masiki haafaniri kubatwa zvachose. Chikwata chinotungamirwa naamai Tokozani Kupe chinoedza asi chichitadza kutora Morgan Tsvangirai House muHarare. kanzo vechitungwidza yambonisa basa mukoti anove mutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vekanzuru rechitungwidza municipal workers union. Tasvika kumagumo echirongwa chekuchanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichipai zvedzimwe nhau. Ini Kanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soko isika tisenda ba ku VOA.